The Mastermind.
Idzo boy, akuna umwe ngiri unejeni. Sando baba kuna MVR. Mwana zikana, chimbondi mirira pane nyaya yandinoda kungokutipira iwewe so. Baby ndino kudeni, asi kuti ndikuudze ndinotya. Kuhope dzangu ndiwe wandinongorota, shotire ipapo ndinopata kukuzota. Baby ndino kudeni, asi kuti ndikuudze ndinotya. Kuhope dzangu ndiwe wandinongorota, shotire ipapo ndinopata kukuzota. Ndati uri magezi kupinda newe murudo zvino toda mezi terera zvando imba second verse wakanaka sekotwere kudenga ukandisiya ndiri ndega ndingapenga dzera dzinza ndizvo zvandafunga newe iwewe baby ndinokudani asi kuti ndikuudze ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinopata kukuzota. Baby ndinokudeni asi kuti ndikuudze ndinotya hope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinopata kukuzota. You should to be my lover forever to leave you babe I will never asi usanditisa mterosa eva ndinoda kuti ugondibelieve ndinokuona ndinodedera ndikanzwa voice rako ndinomerera ukandipa nguva ndinotoperera mutsiva rerudo bebi newe ndinganyura bebi ndinokudani asi kuti ndikuudze ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinokwata kukuzota bebi ndinokudani asi kuti ndikuudze ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinokwata kukuzota. Ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinokwata kukuzota. Baby ndinokudani asi kuti ndikuudze ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinokwata kukuzota. Unogwina ndati uri magezi kupinda newe murudo zvino toda mezi terera zvando imba second verse kudenga ukandisiya ndiri ndega ndingapenga dzera dzinza ndizvo zvandafunga newe iwewe baby ndinokudani asi kuti ndikuudze ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinokwata kukuzota. Baby ndinokudani asi kuti ndikuudze ndinotya kuhope dzangu ndiwe wandinongorota shotire ipapo ndinokwata kukuzota.